Makakatanwa aya atanga zvichitevera kutadza kuitwa ongororo yekuti chakakonzera kufa kwavachiwaya chii kana kuti post-mortem nhasi pachipatara chemukaroi. Mushure mekutadza kuuya kwachiremba anoongorora mitumbi yevanhu vanenge vafa nedonzo rekuona chinenge chauraya munhu, pazorongwa kuti mutumbi uende kuHarare asi pashayikwa motokari inotakura chitunha. Hama dzemufi dzabva dzati zviri nani dzivige hama yadzo, asi mapurisa aramba kutambira izvi achiti ari kutevedzera mutemo unobata mavigirwa anoitwa munhu anenge achifungidzirwa kuti akapondwa. Mutauriri wemhuri uye vari mukoma wemufi vaJohanis Chiwaya vati havasi kufara nekurambirwa nemutumbi kuri kuitwa nemapurisa vachiti hapana chichashanduka.
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti chero postmortem yaitika pakaroi tatambira zviripo, munhu afa hapana chichachinja, kana tukanzwa zonzi aurayiwa yaita sei hazvinei, etangotambirawo zviripo taviga munhu wedu.
Vachiwaya vati varombo zvekuti havana mari yekutenga zvekudya kana rufu rukatora nguva yakareba, uye munguva ino yeCovid-19 vanhu havafanirwe kuungana kwenguva yakareba.
Kuzi hatiri varombo, hatina kana chikafu chatikwanisa kuti tichengeta vanhu kusvika nguva yareba, dai vatipa mutumbi wedu taviga.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kohwera vati mapurisa anekodzero yekuti ongororo iitwe zvichienderana nemafiro anenge aita munhu. Danho ratorwa nemapurisa rasiya vanhu vakapatsanurana, vamwe vachiti vanotsigira danho remapurisa kuitira kuti pabude chokwadi, kuitira kuti vanhu vasapuma neuroyi sezviri kuitika, asi vamwe vachiti mufi akaurayiwa nekuda kwezvematongerwo enyika uye hapana chazvinobatsira kumirira ongororo yachiremba. Vachiwaya ava vanga vari sachigaro weMDC Alliance weWard 4 muHurungwe uye vari kanzura vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroi mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.